nyaya dzatiri kuona idzi dzinenge dzakanzi parwa navatrump dzinenge dzisina kunyanyovamirira mushe, asi tinoziva izvo kuti muno kunonziwa innocent till proven guilty. Saka ndo zvavari kupindira matare nenyaya idzodzo. Tinoziva neselection iyi iri kuitwa iyi, takanzwa vachitsvaga ivo vanonzi majurors anenge achiteerera kuti nyaya iyi yakafambiswa sei, ikabatwa sei, kuti vazive kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka here. Nokuti tinoziva kuti kuchasarudzwa vanhu vanokwana makumi nemaviri kuti vave majurors vachabatsira judge kuti atonge nyaya iyi.
Kutongwa kwavatrump kunotiudzei pamusoro peamerica?
Kutongwa kwavatrump kunotiudza kuti America inotaura iyo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Munhu wese kubvira kuna president kusvika kuna timba zvake ari kupi vane kufanana pamberi pemagweta, uye marights ako ese anopreservwa. Ende haukwanise kuita kugevha kana ungwavha ngwavha uchifungira kuti uchazo chengetwa nokuti waimbova mutungamiri weAmerica. Izvo ndo zvavanenge vada kutiratidza iko zvino. Taona imwe nyaya yaendeswa kudare guru reSupreme Court, Trump achitaura nyaya iyoyo kuti aimbova mutungamiri wenyika kana mutungamiri wenyika anofanira kuita iyo inonzi indemnity, kana kuti vakachengetedzwa kuti vasaprosecute kana kusungiwa, nokuti mamwe madecisions avanoita anenge achienderana nekuchengetedza nyika America. Saka tichaona kutongwa kwavari kuita uku kunenge kwakamira sei.
Sokuona kwenyu vamuringai, munofunga kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vane chekuita here nezviri kuitika kuna vaTrump?
Kuona kwangu mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden kunzi vari kupomerwa mhosva yekuti vari kupeshedzera nyaya idzi kuti dziendwe pamusoro pematare, inini kuona kwangu kwaizvozvi handisani ndazviona kana ruoko rwavo. Asi hapana chinokwanisa kurambika, nokuti kana zvinhu zvichiitika pane zvakawanda zvinenge zvichiitika, zvimwe zvatinoona, zvimwe zvatisingaoni. Asi pari zvino hapana umbowo hwekuti vaBiden vane ruoko pane zviri kuitika pane vaTrump, nokuti tinoziva kuti nyaya dzimwe dzacho dzakaitika 2016 vaBiden vasati vatomboda kukwikwidza semutungamiri wenyika, vakatozouya 2020. Saka kuti vakazodzibatanidza nyaya dzacho kuti zviite zvadziri kuita hazvizikanwi. Tichaona kuti zvinenge zvakamira sei pamberi apo.
Vamuringai, pane chatiri kudzidza kubva kune zviri kuitika izvi here?
Kudzidza kwatingangoita ndekwekungoti haiwa, kana uri munhu wakavimbiswa nevanhu kana kuti uchiita zvemabhizimisi, zvakanaka kungogarawo uri pasi pemutemo, nokuti hapana munhu muno munyika yeAmerica anobvumirwa kunzi ari pamusoro pemutemo, whether it is state law, federal law kana any other law.